Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechipiri chivabvu 31/2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Haikoti yati zviri kuitwa naminista July Moyo hutinye vari kuita zvinhu zvisiri pamutemo kushungurudza mweya wameya weHarare, mweya wevanhu.
Mutongi wedare repamusoro vaJoseph Mafusire vati meya weHarare vaJacob Mafume vakambomiswa basa kanokwana kana negurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vadzokere pabasa. Dhora remunyika roramba richishaya simba pamusika weRBZ sezvo nhasi rave kutengeswa nemari inodarika mazana matatu padhora rekuAmerica.
Kupatara chekuchambuta kuti tinokumbira kuti chivakwe nekukurumidza kuti madzimai akawanda nepamuviri ari kukanganisika zvikuru nenyaya yekuti zvipatara zviri kure. Dzimwe dzenguva mwana anenge asina kugara zvakanaka mudumbu, patichatsvaga matransport maambulensi haawanikwi nekukurumidza.
Madzimai erudzi rwechichangani kuchambuta mudunhu rechiredzi ari kuchema-chema kuti anofamba nzendo refu kunotsvaga dzinosvika makiromita makumi matanhatu kuenda kuchipatara kunosununguka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutongi wedare repamusoro vaJoseph Mafusire vati meya weHarare vaJacob Mafume vakambomiswa basa kanokwana kana negurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vadzokere pabasa. VaMafume vange vachipomerwa mhosva dzekuita zveuori. Hatina kukwanisa kubata vaMoyo kuti tinzwe divi ravo sezvo vadaira nharembozha yavo vati vange vakabatikana. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaMafume.
Haikoti yati zviri kuitwa naminista July Moyo hutinye hunhumbira tsime vari kuita zvinhu zvisiri pamutemo kushungurudza mweya wameya weHarare, mweya wevanhu. Haikoti yati zvavari kuita hazvizi pamutemo, vari kugeta nje kuita ofisi yekutamba nayo vachingonyora muhadhi pano nepapo yokudzinga mutungamiri wevanhu muguta reHarare. Saka takaendesa kumatare kuti varambidzwe kuita zvavari kuita izvi, nekuti nyika haisi yavo, nyika ndeyedu, guta rizvi ravo, guta nderedu. Haikoti yabvumirana nesu ikati haisati yamboona kuchikora mutemo kwakadai kuri kuitwa navaJulai Moyo.
Zvaakureva chii izvi kukanzuro yeHarare nemhuri yeZimbabwe?
Zvinoreva kuti kanzuro yeHarare yadzoserwa mumaoko evanhu. Vanhu vakadzosera matriple C councillors anotungamirwa navaChamisa, yadzoserwa meya Jacob Mafume anoteverera vaNelson Chamisa. Saka guta reHarare rava mumaoko evanhu. Taakuita zvido zvevanhu. Tinenge tiri muofisi, ndagara ndiri muofisi, ndiri muofisi ndichifambisa chinyangwa chekuti tidzivirire kuba ubhororo umbavha huri kuitwa nehurumende vachishandisa bhiro senguva yerodzi kutora zvinhu zvevanhu zvakatengwa kudhara zvakaita sepomona nezvimwe zvakadaro daro.
Zvikurukuru zvamungati ndo zvamaakunangana nazvo ndezvipi?
Zvimwe zvatiri kutanga kuita kudzivirira utsotsi hunhumbira tsime huri kuitwa panyaya yepomona nezvimwe zvizhinji zvanga zvichiitika muguta reHarare. Tiri kutanga tichiongorora, tichipenengura, tichitarisa kuti kutyora mutemo uku kuda kundidzinga kunoitwa naminista zvichene here kana kuti pane zvavanenge vachitsvaga, nokuti achionekwe mudzi webwese kuti munhu anodzingwa rufo pasina kana kutongwa pasina kana chinoitwa. Saka toda kuona kuti vanga vachidzingirei mutungamiri wevanhu, vanga vachidzingirei mutungamiri weguta, nekuti ari kutevedzera vision inodiwa naNelson Chamisa.
Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vanga vari parunhare kuHarare. Masangano evashandi ari kukurudzira kuti hofisi inoona nezvemafambisirwo emari dzehurumende kana kuti Auditor General kana kuti dare reparamende riferefete mashandiro eNational Social Security Authority. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti havasi kufara nemashandiro esangano iri, zvinonzi nevashandi vagara vachitaura. Blessing Zulu anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakanyora mbepanau resandemeo kuti vanga vasiri kufara nezviri kuitika kukambani yeNational Social Security Authority kana kuti NASA. Izvi zvabva zvapakuti gurukota rinoona nezvevashandi nemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vabva vati board reNASA ritange kuongorora nyaya iyi. VaMavhima vaudza Studio 7 kuti
kati bodi riongorore nyaya dzacho idzodzo dziri kubva musocial media risasiye chinhu panyaya yacho, kuitira kuti tizive kuti pane mhosva iri kuparwa here, kana kuti pane vasiri kufambisa basa zvakanaka here. Kana tichinge tave neinformation iyoyo, ndo yatichashandisa kuona kuti toti pazviri. Saka bhodhi racho ndiro riri kuita mainvestigation yayo. Ndinovimba kuti vachatipa information yakazara.
Ko, pane vamwe vari kuti bhodhi reNASA harikwanise kuongorora nyaya iyi sezvo riri kupomerwawo mhosva dzeuori. Tabvunza vaMavhima.
Nyaya iyoyo haisi nyaya ndinogona kutaura nezvayo ipo zvino. Vanoongorora vasiri vemuorganization imomo vanofanira kuti vaite basa ravo kana vazopedza zvinogona kuzotaurwa kunzi zvakamira zvakadii. Asi bhodhi rinogona kudaidza zvakare maauditors kuti azouya achitarisa, ndokunge ivo vebhodhi vaona kuti pane zvisiri kufamba zvakanaka. Vamwe vamaa kutaura nezvavavo vanhu vanogona kungouya voita basa ravo muchinyararii.
Asi vachipawo pfungwa dzavo, munyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vati havatenderane nezviri kuitwa navaMavhima.
Hazvisati zvajeka kuti vari kureva chii, sezvo nyaya yeNASA ine nguva nenguva ichingotaurwa nemaboka akafanana nevashandi. Takambotandanisirwa miriri kubhodhi ari mutungamiri weZCT nguva yafura. Tichiedza kureiza maissues kuti mapolicies, mainvestment policies ari kuitika haisiriwo. Tiri kuona NASA ichiinvesta pane zvinhu zvisingavatsiri vashandi.
Mashoko aya atsinirwawo nevaimbova mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa.
Hapana chinoongororwa nehurumende kuNASA. Hurumende ndiyo dambudziko rekuNASA hombe. Masimba anopiwa minista welabor akanyanyisa, takagara kare tichizvitaura.
Munyori mukuru wesangano reAssociation of National Social Security Retirees Trust vaGideon Shoko vativo zviri kuitwa nehurumende idambe.
So zvinodiwa ndezvekususpenda board, ndezvekususpenda management, vopinza auditor general odhila nebasa. Apa havari kuita chikukubata vati, hai propaganda yekuti bata kumeso. Nemhosva yekuti they are also involved in taking that money. That is my comment on that issue yeNASA.
Vashandi vave nenguva yakareba vachichema-chema kuti havasi kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu kuNASA, vachiti kambani iri kuita mari yakawanda, asi ivo vari kupiwa mari shoma-shoma zvekuti vazhinji vavo vanenge vabhadhara mari kuti vazopiwa kana vaenda pamudyandigere vari kunonga svosve nemuromo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Madzimai erudzi rwechichangani kuchambuta mudunhu rechiredzi ari kuchema-chema kuti anofamba nzendo refu dzinosvika makiromita 60 kuenda kuchipatara kunobatsirwa kana vachida kusununguka vana. Asi vamwe vavo vanonzi vanopedzisira vasunungukira mudzimba sezvo chipatara chiri pachikombedzi Growth Point chiri kure. Godfrey Mtimba anoti panyaya inotevera.
Vamwe vakaita saamai Hlekile Charlotte vekuchambuta vanoti nekuda kwekureba kwemufambo madzimai machinji anopedzera obatsirwa munzira kana mudzimba dzavo uye vakurudzira hurumende kuti vavakire zvipatara munzvimbo dzavo.
Ndiri kutsigira zvakare chipatara chekuchambuta kuti tinokumbira kuti chivakwe nekukurumidza kuti madzimai akawanda nepamuviri ari kukanganisika zvikuru nenyaya yekuti zvipatara zviri kure. Dzimwe dzenguva mwana anenge asina kugara zvakanaka mudumbu patichatsvaga matransport maambulensi haawanikwi nekukurumidza, saka vanhu vari kukanganisika zvikuru. Kumbirisa chaizvo kuti mutigadzirire.
Madzimai atara nestudio 7 anoti nzvimbo yavo iyo ine verudzi rushoma rwechichangani yakasarira kumashure zvekuti hakuna kumbovakwa chipatara kubva nyika ichiwana kuchitonga kuzere muna 1980. Chipatara chechikombedzi ndechefree methodist church. Sezvo kuchipatara uku kuri kure vanhu vanotsvaga motokari asi nekuipa kwemigwagwa vanozogumisira vofamba netsoka kana kuenda nezvikochikari zvemombe kana zvemadhongi. Amai mujaijai gona kudzingwa vanoti kunze kwekusunungukira munzira mamwe madzimai anozopedzisira ave kurwara nemusana pamwe nekuzvimba makumbo nekufamba nzendo refu achienda kuchipatara.
Kuresa kwatekitika kwatingaita nenyaya yekuti mafambiro kana kuri usina chekufambisa
tsoka dzemadzimai anopedzisira
avo makumbo kana kuti musana nekuti musana ndiwo wakabata muviri waamai. Nekuti kunenge kuri chinhambo chaicho kuti unogona kungobatsirwa murodhi nekuti anenge asina chekufambisa.
Sangano rinorwira kodzero dzevagari vemumaruwa recommunity tolerance reconciliation and development trust kana kuti COTRAD rati hurumende iri kutyora kodzero dzeutano dzevanhu verudzi rwechichangani. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muCOTRAD vaziva nai muzorodzi vati munhu wese ane kodzero yekuti awane chipatara asina kufamba rwendo rinopfuura makiromita 10 nekudaro hurumende inofanira kugadzisa dambudziko iri.
Mawadzi akawanda hamuna makliniks vanhu vanenge vaisenzesa kliniki 1 mawadzi ari 5 kana kuti mawadzi ari 10 anenge aisenzesa kliniki 1. Saka tinoona isusu kodzero iyo zveutano inenge ichisarira kumashure kuvanhu akaita maminority groups akafanana nemachangani. Ndingati hurumende haisi kuprioritiza nyaya dzekuvandudza ingava education, kuvandudza health services. Hamuna kana hospital hombe. Saka ipozozozo zviri kuderedza utano nokuti vana vazhinji vanoguma vakuzvarirwa kuseri kwemagoni mudzimba.
Hatina kukwanisa kunzwa divi remudzviti webudunhu rechiredzi valove mochisema sezvo nhara yavo yanga yakadzima. Asi munyori mukuru muhofisi yegurukota redunhu remasvingo Dr Jephter Sakukwanya vati hurumende ine zvirongwa zvekuvakira vanhu zvipatara mudunhu rese remasvingo pasi pechirongwa chekuendesa masimba kuvanhu chedevolution.
That's very unfortunate. That's very sad and unfortunate. But Urumende is a mari through the devolution fund. But such issues I to attend to.
Vaendera mberi vachiti panyaya yezvebudiriro nekodzero dzevanhu hurumende haisarudzi inongoita mabasa ayo zvakaringana. Izvi zvatsinirwa nenhengo yeparamende muchiredzi South vaKilian Gwanetsa vebato reZANU-PF vati hurumende iri kuvakira makirinika mumawadhi ega ega kugadzisa dambudziko iri.
Ndingamukutaurira kuti hapana urongwa ukuru huri kuitika hunobatanidza madevelopmental issues akafanana neiyoyo yamuutara yezveutano nezvedzidzo nezvemagetsi nezvekurima pane zvakawanda zviri kuitika. Hakuna wadhi iko zvino isina kliniki yezveutano.
Vagari vekuchiredzi mudzimbo dzakaita seChambuta, Boli, Mutlanguleni, Mupapa neMalipati havana zvipatara zvinoita kuti vafambe makiromita akawanda kuenda kuchikombedzi kana kudhorobha rechiredzi. Vanoti munguva yekunaya havakwanisi kuenda kuzvipatara sezvo nzizi dzakaita seChilonga dzisingayambukiki nekuti mazambuko akatorwa nemvura yemafashamu eCyclone Elene mugore ra2000 haana kugadzirwa. Vagari vane dambudziko remvura sezvo nzvimbo iyi isina zvibhorani zvakawanda uye hakunai mvura yakawanda. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Botswana inoti gore rapera yakanunura vana vadiki vekuZimbabwe mazana maviri ane makumi mashanu vaishanda mumapurazi nemudzimba kwavaishandiswa sevafudzi vezvifuyo pamwe nekurima kana kushanda mudzimba. Shingirai madondo anoti panyaya iyi.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvoupfumi dzinoti nyaya yekuoma kwezvinhu munyaya dzezvoupfumi yave kumanikidza kuti vamwe vabereki vamanikidze vana kusiyira chikoro panzira vachienda kunyika dzakapoteredza kunotsvaga mafuro manyoro kuBotswana neSouth Africa. Asi nokuda kwekuti mutemo wobvumidze vana vane makore ari pasi pegumi nemasere kushanda munyika idzi, Botswana yakanunura vamwe vavo ndokuvadzosa kumusha gore rapera. Gurukota rehurumende munharaunda nebudiriro yekumaruwa muBotswana vakuta autwesi vataura izve pamusangano vaita nevarimi pamwe nevanopfuya mombe muguta reFrancistown nhasi.
Zimbabwe munohatsira Botswana atlimo troponya Francistown.
Ndinokumbirisa kuti musashandisa vana vadiki mumapurazi menyu. Gore rakapera mapurisa edu akanonora vanhu vanobva kuZimbabwe mazana maviri nemakumi mashanu nevatatu kubva mukushandiswa kwevana. Hazvina kunaka kushandisa vana vadiki, zvinosvibisa zita renyika yedu.
Vato kushandisa vana vadiki kuvambunyikidza zvinokanganisa utano nepfungwa dzavo. Vachitsinira mashoko avautwetsi, mutauriri wemapurisa muBotswana vadipe kumutube vanoti vamwe vevana ava vane makore ari pakati pemakore mapfumbamwe negumi nemashanu vakadzoswa kumusha, asi vamwe vanoramba vachidzokera kunyika iyi kuzotsvaga mabasa.
Mapurisa emuBotswana akabatana nevanoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika. Vakadzosera vana vanodarika mazana maviri nemakumi mashanu kuZimbabwe mushure mekununurwa mukushandiswa kwevana. Vamwe vacho vana vane makore ari pasi pegumi.
Vamutube vanoti zvinoda kuti ruzhinji rwuite muonera pamwe chuma chemuzukuru nehurumende kupurikidza nemapazi anoona nezvekuchengetedzwa kwemitemo kuitira kuti vana vasabatwe senhapwa.
Chinhu chodiwa kuti tidzidzisane nekeuchidzana kuti kushandiswa kwevana kuchikora mutemo wenyika nepasi rose sezvakatarwa nesangano reInternational Labour Organization.
Nyanzvi munyaya dzekuchengetedzwa kukodzero dzevana uye vari gweta rakazvimirira muhabhoroni vatarisai mangezi vanoti Botswana yakasimbisa chibvumirano che 182 cheILO cheWest Forms of Child Labour Convention muna 2000 chinorambidza kushandiswa kwevana.
Apa mutemo zvaino ichiri nani, ichiri nani pane dzimwe nyika, ichiri nyanzvi ichiri kufollowa mutemo zviri nani pane dzimwe nyika dzemusouth Africa. Dzakati chene bozona kuona Botswana handika kazvinhu tikati ive population ichiri low kazvinhuzvakaa population ichiri low kaizizi kucontrola zvinhu handiti mutemo yavo
mapanzi eUnited Nations anoti reInternational Labour Organization nereUNICEF anoti pasi rose vana mamiriyoni zana nemakumi matanhatu kana kuti 160 million vari kumanikidzwa kushanda zvisiri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro, zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira muna 2020 vave zviuru zvishanu nemazana mashanu nevatatu kana kuti 5503. Vanhu mazana maviri nemakumi mana nevaviri kana kuti 242 vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Vanhu vabaiwa nhomba yeCovid-19 vadarika mamiriyoni mana nezviuru mazana mashanu kana kuti 4.5 million. Hurumende inoti neurongwa hwekubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana mukupera kwemwedzi wachikunguru. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sachigaro weAfrican Union vari mutungamiri wenyika yeSenegal Macky Sall vakurudzira Rwanda neDRC kuti dzitaurirane mushure mekunetsana kwenyika mbiri idzi. DRC iri kupomera Rwanda mhosva yekutsigira vakaipandukira vechikwata chinonzi M23, asi Rwanda iri kuramba kuti iri kutsigira vapanduki ava. nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zvichanetsa kupodza kunetsana uku kunyange zvinhu zvatitonhorei kumabude zuva kwedrc uko kwange kuine kurwisana kwakasimba pakati pehurumende nevapanduki vem23. DRC ichibatsirwa nemauto eUnited Nations anochengetedza runyararo inonzi yakarwisa vapanduki vainge voda kutora guta reGoma. Dare remuUkraine ratongera mamwe mauto emuRussia maviri kugara mujeri kwemakore gumi nerimwe nemwedzi mitanhatu mushure mekunge vawanikwa nemhosva yekukanda zvombo zvehondo munzvimbo dzinogara vanhu mudunhu reKharkiv. Mauto maviri aya akabvuma mhosva iyi. Ukraine iri kupomera mauto eRussia mhosva dzehondo nekuuraya vanhuwo zvavo, asi Russia iri kuramba kuti iri kuita izvi. Makaterera kuStudio 7 tichitepenyura tiri muWashington DC. Masvondo maviri adarika hurumende yakabvumidza vane mari dzavo dzekunze kutenga zvekudya nezvekushandisa mudzimba kubva kunze kwenyika vachipinza munyika zvisingabhadhare mutero kwemwedzi mitanhatu senzira yekuedza kudzikamisa mitengo yezvinhu iyo yanga ichiramba ichiita chamuramba muru. Ko pati pave neshanduko here yati yave kuonekwa kuti mitengo yadzikama?
Mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti pachiri papfupi kuti paonekwe shanduko inobatika.
Ndingati chiri nguva pfupi pakati pekuparurwa kwemutemo wacho nepatiri iye zvino kuti vagari vanyanyoona kuti mitengo yaterama, mitengo haisati yaterama. Uyewo chiri kuitika ndechekuti kune dzimwe nyikawo zvinhu zvagara zviri kungokwira kubudikidza nehondo iri kuitika pakati peRussia neUkraine yatadzisa kufamba kwegorosi necrude oil. Saka mukatarisa inflation iri kukwirawo kune dzimwe nyika dzakatipoteredza, zvichizokonzerawo kuti zvinhu zvemunyika idzodzo mitengo yazvo inge isina kuterama. Saka kusaterama kwemitengo hakusi kuitika muZimbabwe chete.
Asi vamutasho vanoti vezvitoro zvidiki pamwe nevanhuwo zvavo ndovari kunyanya kutora mukana uyu kupinza zvinhu zvakasiyana-siyana munyika zviri kubvumidzwa pasi pemutemo uyu.
Vari kunyanya kunotora zvinhu ndevezvitoro zvidiki zvichiri kusimukira, uyewo nevagari vamwe vakagara vachiita zvecross border zviyaizvi. Asi tinoona isusu kuti kunyange dai zvazvo zviri kuitika izvozvo, vemakambaniwo vemunomu vari kuenda mberi nekugadzira zvinhu zviri kuramba zvichingouyawo muzvitoro.
Mashoko ava Mutashu ekuti pachiri papfupi anotsinirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vaLaxon Zembe, ava vanoti zvinotora nguva kuti vanhu vaunganidze mari dzekunze dzinodiwa. Vazembe vanotiwo zvinogona kutora nguva ingadarika mwedzi kuti pazoonekwa shanduko yemitengo yezvinhu.
Pari zvino izvi hapasati panyasa kuita shanduko. Tinotenda kuti hurumende yakaisa zvayo mutemo iwoyo wekuti vanhu vane mari dzavo vaunze zvivo zvinodikanwa nevanhu, zvikurusa zvenyaya dzekudya nedambudziko renzara ratakatarisa. Saka tinongoimba nekudavira kuti zvichange zvakuya nekuti zvinombozvitorei.
Izvi zvinotsinirwa zvakare neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera.
Handisati ndaona kuti pane shanduko nekuti mitengo ichingori kukwira, mitengo yezvinhu haisati yanyatsa kudzika. Saka maonero angu ini ndekuti hapana shanduko yati yaitika kubudikidza nemutemo wakauya.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti shanduko yavepo yave kuoneka ndeyekuti zvinhu zvinobva kunze zvawanda zvikuru pamusika mutema.
Kubva mukubiswa kwemajuti pamabasic commodities hongu, taona shanduko pakuti zvinhu zvakuwanikwa zvakati wandei, especially pablack market apo zviri kutengeswa nemaus dollar. Saka kubviswa kwemajuti kwakanyanya kubatsira especially wanoita zvemacross border wanangu wacho woda zinu wachipinza wachizotenge soo pamisika mtema pa black market nema United States dollars. Saka wongu ndoki shanduko yandikati ya tatitaona iyoyo.
Saka dambu ziku reku kwira kwe mtengu ya zinu ili inga gadziris kwa sei. Vasembeva noti kuti zinu shi gadzirisike munyika urumende inofanu kwa kusiana netika ya iwe kuita zanondega yuita muone rapa mwe chumache mzukuru nevamwe.
Watunga mingimedu, ya hii vanga waziva kuti, jekungo chinja mtemo, wasinga garipasi nekuta ulirana, newa nawe Zimbabwe, newe nirijunji we Zimbabwe, newe mambizinisi, zino viringiga, mafambile upu mwenyika.
Matano osa haya, arukutorwa, apo dora remunyika, rikurambale chuchia ya Simba, chichenza nisukwani dora rekuwa Amerika, nasi dora rekuwa Amerika, ranga richitengwa nema dora ya munyika, mazana mana, nema kumima sere, pamusika mutema, kuchituo pamusika we banga gurure nyika, we Reserve Bank Foreign Auction Floor, dora rekuwa Amerika, richitengwa nema dora ya munyika, mazana matatu, nema sere, kana uti $1 to $308. Asidzi mwenyanzu munezve upfumi pamwe nevemabhizimusi vanoti danho rehurumende iri rogona kukanganisa vemakambani emunyika sezvo vachizoshayiwa kwekutengesa zvigadzirwa zvavo. Hurumende inoti danho rayakatora rekubvumidza kupinzwa kwezvinhu munyika rakanangana nekuzadzisa chibvumirano chainove nhengo cheAfrica Continental Free Trade Area, icho chinobvumidza kutengeserana kwakasununguka kwenyika dzemuAfrica. Vamwe vanoongorora zveupfumi munyika vanoti kunze kwekunge hurumende yakwanisa kudzikamisa inflation, mitengo yezvinhu icharamba ichikwira, izvo zvichaita kuti matano ose airi kutora ashaye basa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.
Vatereri, musakanganwe kuterera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pa shortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pa shortwave.
Chirongwa chedu chedi connection chatinotaura nevechidiki tine hurukuro nevechidiki kubva kumapato akasiyana siyana nenyaya dzemirizhonga zvichitevera kurohwa kunonzi kwakaitwa vamwe vechidiki vebato reCCC nevanofungidzirwa kuti ndevechidiki veZANU PF. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuterera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860-15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Tabata shika kumagumo echirongwa chedu. Sezo nguva yedu ya pera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutongi wedare reparamende va Chandiregerera. Mutongi wedare repamusoro. Regai tishike kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 31 kwenkwezi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
vele njengamakhandela sithabe kakhulu ngoba kade singakwazi ukuthi sisebenze kakuhle laye ngoba kade vele bemfake ekhoneni sikusiphambanisa nathi ukusebenza kwethu. Nalisi ngoba vele kade sikwazi ukuthi uyawina ngoba kanani iproblem for it.
Umthethwandaba waphezulu owe High Court lamuhla onqume ukuba umnumzana Jacob Mafume owebandla le-CCC nguye ngempela umeya wedolobho leHarare, njalo wathi akufanelanga isiphathamandla sikahulumende umnumzana July Moyo aphinde amkhuphe kulesi sikhundla.
Kuqakathekile ukuthi mhlawumbe sibe lokutsho ukuthi sibona njani through ama various stakeholders. Ibe kuqakathekile ukuthi mhlawumbe kube nama stakeholders athile abe lokutsho khonapho. Kodwa ke hayi, siyafisela ukuthi Zimbabwe iphumelele ukuhosta le conference eqakatheke kangaka.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yedalela ephalamende elamazwe awezwekazi le-Africa, i-African Parliamentary Union, umnumzana E.D. Gado Bobuka usekwethekeleleni kweleZimbabwe ukuzohlola amalungiselelo omhlangano we-African Parliamentary Union. Abasakhulayo bomdlalo we-tennis abaphuma emazweni alitshumi lanhlanu baphakathi komncintiswano owe-Under 18 International Tennis Federation Futures Tournament owenzelwa koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umthethwandaba ophezulu owe High Court lamuhla unqume ukuthi umnumzana Jacob Mafume owebandla le-CCC nguye ngempela umeya wedolobho leHarare, njalo wathi akufanelanga isiphathamandla sikahulumende umnumzana July Moyo aphinde amkhuphe kulesi sikhundla njengalokhu obekusenzakala. Ube setheswa icala lenkohlakalo lokungaqhubi ngemfanelo umsebenzi. Umnumzana Mafume ongukansila kaWard 17 eHarare uthi uyasamukela lesi sinqumo ngoba ubevele emsulwa, njalo uzaqhubeka esebenzela likansili. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lokansila weDzibarase kwakuleli dolobho umnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Vele njengamakhansela sithabe kakhulu ngoba kade singakwazi ukuthi sisebenze kakuhle naye ngoba kade vele bemfake ekhoneni sikusiphambanisa nathi ukusebenza kwethu. Nalisi ngoba vele kade sikwazi ukuthi uyawina ngoba kanani iproblem for it. Banaba bakhanya vele belenjongo yabo ukuthi bamkhuphe, kodwa siyazi ukuthi odadila laba abaphathi umthetho bazama ukuthi bakwenze ngendlela e-professional. Bangalokho bekwenza ngendlela e-professional kukhanya vele uza lokho ewina noma bangawuthatha noma bangamthatha kumthethwandaba kangaki.
Kungani lisithi wakhutshwa ngokungekho emthethweni? Kungani likholwa ukuthi nguye okufanele akhokhele idolobho leHarare njalo aqhubeke engukansila kaWard 17?
Thina sithi wakhutshwa okungekho emthethweni ngoba vele umeya ufuze aphume phakathi kwethu singivotela thina abanye bakhe abavotula kanye lama-residents. Lokho ukuthi umeya akhutshwe nguminista vele kakukho emthethweni ngoba vele sikwazi ukuthi uminista vele kadezama ukuthi asifakele lo uSteward Mkhizwa vele kathesi otshengisa ukuthi vele sazi sesendleleni sephume endleleni yokusebenzela abantu, kodwa sesendleleni yokuthi asebenzele izifuno zalaba 2 months.
Likhangelele ukuthi imisebenzi yekhansili sizaqhubeka kuhle yini kathesi?
Asikakhangelele ukuthi sizaqhubeka kakuhle ngoba sebake bambiza batshengisa ukuthi vele kabafuni ukuthi basebenze, uminista kafuni ukuthi asebenze laye. Sina sikhangelele ukuthi angabe uminista laye uyazwisisa ukuthi i-City of Harare ama-residents afuna ukuthi babone umsebenzi uhambela phambili kakuhle, avume azwisise ukuthi amkhiye uJacob aqedise umsebenzi wakhe. Isikhathi vele esiseleyo sesisilutshwane, angiboni ukuthi inkinga kuyini bamkhiye aqedise umsebenzi wakhe kakuhle.
Lo-ke ngumnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe, ukhansila weDzivarasekwa eHarare, obixoxa ecingweni leStudio 7 ekhonale esigodlweni. Kusenjalo, umthethwandaba udlulisele ngolwesine ukuthethwa kwecala lokwenza udlakela emphakathini eletheswa amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ayithoba munwe munye ngoba amagqwetha abo esithi kusamele afunde amaphepha abawaphiwe ngumtshutshisi ngalolu daba. Amalunga la ngusibongile Banda, Tainos Nkomo, Maxwell Nkosi, Mongameli Mlotshwa, Welcome Moyo, Nkosilathi Ncube, Akim Ndebele, Lobusi Moyo. Isimanga ukuthi amalunga la ayephiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso kodwa ngemva komnyaka owodwa babotshwa njalo ngeviki edluleyo. Siqoxe lomkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Icala alisangenanga njengoba namhlanje bekumele benikwe i-ruling yabo, alisangenanga ngesizathu sokuthi kuthiwe u-public prosecutor uphuzile ukuhambisa ama-state papers ku-defense council ye-MRP 9 nakumajistrate, okubangele ukuthi uloya ucelile ukuthi ufuna ukuyacubungula la ama-state papers avela ku-prosecutor la emajistrate ngokufana nayo laye ufuna ukuyabacubungula. Basebevumelana ke u-magistrate lo-lawyer kanye lo-prosecutor ukuthi icala kalidluliselwe kolwesine lona lolu mhla ka-2 June 2022.
Kanti vele kona kuhambe njani njengoba babephiwe i-bail, sizwe kuthiwa baphinde bavalelwa ngeviki edlileyo, kuhambe njani?
Ye, umbuzo nalowo baba siyazibuza, nabantu abaningi bayafuza ukuthi kwaye kwenzakala ngapho ukuthi umuntu eku-bail. I-bail icala lingakapheli njalo engaviolethanga kumbe engayiphambanisanga i-bail abiselwe enkantolo njengalokhu nje sikhuluma kusukela ngo-Thursday basekani lasemlondolozi. Kuyasimangalisa thina ukuthi kanti umthetho waleli lizwe leZimbabwe unjani, laba abangu-9 sebebiselwe kani akukhulunywa lutho nge-bail, babiselwa nje le-ruling yona leyo ingakayenziwa. Kodwa akusimangalisi thina ngoba ngo-2014 ngike ngaba kucala elifana nayo lo kuhlansibindi, lathi senziwa into efana nawo sahanjiswa khona lekani prison. Ngimbawo sasivele sivale lekani prison sanika i-bail, sese siyiphiwe sebe siyaliqeda icala ngemva komnyaka, basivalela lathi kwamalanga athile ekani maximumfin. So kona lokhu abakwenza ku-MRP 9 akusimangalisi ngoba vele yindlela esesikuhlela ngawo amacala wonke ayenziwa ngabantu bakomthwakazi.
Manje igqwetha lona lithini?
Angilaqiniso ngoba ngicela ukukhuluma naye izolo, lakhona ube driver asak khuluma ngabantu bathi sakhumbula ukuthi vela sonke eqalayo even lo chief olihlanze amangwe endiweni bake bamenza into efana nayo laye wayeku-bail. Futhi i-problem yeZimbabwe yobugande labalaleli ukuthi kule-selective application of law elizweni laseZimbabwe ungakhangela amaNdebele labantu besishoneni kulo umketha besari indlela amacala abanjwa ngawo, akula mthetho vele ukuthi umuntu oku-bail kumele akavalelwe okwesikhathi aye kuye sevelela ejele.
Lo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla le-MRP, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Uno pala jikelele wenhlanganiso yedalela eParliamente lamazwe awezwekazi leAfrika iAfrican Parliamentary Union umnumzana iDigado Bobuka usekwethekeleleni kweleZimbabwe ukuzohlola amalungiselelo omhlangano weAfrican Parliamentary Union okhangelelwe ukwenzelwa eZimbabwe ngolwezi lonyaka. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekufikeni kwakhe enkundleni yendizamtshina yeRobert Gabriel Mugabe International Airport izolo, umnumzana Bubaka uchasisele intatheli zindaba ngokuqakatheka kohambo lwakhe oluza ngaphambilini komhlangano kalwezi owamalunga azamela amadala ePhalamende angamachumi amane lanye 41 national parliaments kanye nabamazwe akuzwekazi leAfrika. Lamhla umnumzana Bubaka uye wayazibika kumlawuli wedale lePhalamende eleSenate, uPresident of the Senate, uHonorable Mabo Chinomona, lapho achasise ngesizathu sohambo lwakhe. Uveze njalo ukuba uze kuleli ukuzavumelana kulokho okumele kwenziwe ngabedale lePhalamende kuleli ukuze lomhlangano uphumelele. Umkhokheli enhlanganisweni ekhankasela ukufundiswa kwabantu ngendaba zesisekelo sombuso ye-hashtag this constitution, uNkosazana Abigail Mupambi wemukele ngenjabulo ukwenzelwa kwalomhlangano eZimbabwe.
Lokho nje kuzanikeza iZimbabwe ithuba elokuzibukisa, ithuba elokuthi layo ime i-competitive ku African continent, kuqhakathekile lokho. Kodwa ke sithi nje kuqhakathekile ukuthi mhlombe sibe lokutsho ukuthi sibona njani through ama various stakeholders. Ibe kuqakathekile ukuthi mhlawumbe kube nama stakeholders athile abe lokutsho khonapho. Kodwa ke hayi siyafisela ukuthi Zimbabwe iphumelele ukuhosta le conference eqhakatheke kangaka.
Intatheli zindaba esebenza izimele umnumzana Tafazwa Jigandiwa upha umbono wakhe ngalolu hambo lukamnumzana Bubaka.
Sicela ukuthi ingabe kuyayenza akwanise ukuhlangana lamabandla wonke babonisana, ayikhona ukuthi abe ekhuluma lohulumende kuphela sokungani yinto yeZANU-PF. Le yinto yinto yelizwe, ayisonto yeparty.
Uchigandiwa uthi angabonana labenhlangothi ezijiyeneyo uBubaka kuzosiza ekuthini abe lombono obanzi kakhulu kulokho ahamba ngakho.
Sicela ukuthi nxa kusenza akwanise ukukhuluma lamabandla ajiyeneyo ukuze into le iphume kahle. Ngoba engayekela ukuphuma kahle kusolwa ilizwe, akusolwa uhulumende kumbe iparty kuphela.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Collins Ncube uthi kasikho isidingo sokuthi uhulumende avume uqhuba lomhlangano kuleli lapho isimo kwezomnotho singesihle khona.
Bakithi izinto azisalunganga elizweni, i-cost of living, izinto sezidura, lokhu lalokhu sokudura, amagetsi ayakhwela, ozukho bayakhwela. So imali zokuthi sihoste imhlangano imbuthane njengaleyi kusisiza ngani, kusincedisa njani? Ngoba sikhuluma nje izizalwane zeZimbabwe zithwele nzima ukuthi baphile impilo zabo zabantu zibe ngcono. Mbonani uhulumende kakhangile kakhulu ukuthi abantu sebephila njani kathesi sikhuluma kunje.
Esuka edale lePhalamende uBubaka uphatheke emkhosini wokulobelana phansi isivumelwano lonobhala omkhulu wedale lePhalamende umnumzana Kennedy Mugowe Chokuda sokukubeka emthethweni ukuthi ngempela uqhutshwe lumhlangano kweleZimbabwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umanyano we-European Union usovumelane ukumisa ukuthengwa kwamafutha ezimota kwele Russia ngesilinganiso esingamachumi afika phose amachumi ayithoba munwe munye ekhulwini 90%. Umanyano lo ophakathi kokuhlaziya udaba lwempi yakwele Ukraine lele Russia uphinde wavumelana ukuthi ufakele izijeziso zenotho ibhanga leSberbank. Lokhu kwenzakala ele Russia lesithi selithumbe phose ingxenye yedolobho leSeverodonetsk kulandela ukulwisana okukhulu esigabeni seDonbas. ukuhlaziya lodudaba sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Ngavuto Nicholas Mabena njalo okhokhela ibandla leZimbabwe Communist Party.
Okokuqala yikuthi vele iAmerica kumbe iNATO awumelanga ibe seUkraine, into yokuqala, ngoba ukuba kwabo eUkraine lokuzama ukuthi lizwe leUkraine lijoyine iNATO yikho owadala ingxabano. Okwesibili, iRussia kayilwi leUkraine eUkraine, kodwa iUkraine ilwa leNATO ngoba iNATO ioperator phakathi eUkraine. Yikho-ke bavala intatheli zindaba ezingahambisani lalokho okhunywa iRussia, labo abalama DSTV bayakwazi ukuthi Russia Today yavalwa ukwenzela ukuthi abantu bazwe lokhu okukhulunywa yiMelika labangani baya abe-NATO. Siyakwazi ukuthi bakhona abasuka eCanada, bakhona abasuka emazweni e-NATO abaphakathi eRussia. Njalo sibone futhi emalangeni adlulileyo kuthunyelwa imali engange-40 billion isuya e-Ukraine. Izikhali eziningi sezingenile phakathi e-Ukraine. So ke into esiyitsho ukuthi i-NATO kayiphume e-Ukraine, i-Ukraine ingangeni kuNATO. Nga kulezinye izinto abafuna ukuthi xoxiswane ngazo bese kuxoxiswana. Njalo futhi kuhlonitshwe lokho i-referendum eyabakhona eDonetsk kuDonbas region ukuthi labana bathi bona bafuna ukuzimela bodwa babe ingxenye yeRussia.
Kodwa-ke nxa usithi iNATO isuke e-Ukraine, iRussia yona-ke awumelanga isuke yini e-Ukraine?
Okwenza ukuthi iRussia ihambe e-Ukraine yiNATO. INATO ingasuka e-Ukraine, iRussia kayilasizathu sokuthi ibe se-Ukraine, ngoba siyakhumbula ukuthi ngo-2014 kwaba le-referendum, abantu beDonbas bathi bona bafuna ukuzimela, kumele kuhlonitshwe. Yikho okumele kuxoxiswane ngakho ukuthi kwaba la le-referendum abantu beDonbas region bathi bafuna ukuzimela, ludaba okumele luphathwe njani, kungangenelanga iNATO. INATO ingavele iphume, iRussia kayilasizathu sokuthi ibe se-Ukraine.
Alo-ke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena ohlaziya ezombusazwe njalo ekhokhela ibandla leZimbabwe Communist Party. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Live Talk lamhlanje kuhlelo The Connection sikhangela ukwenziwa ngabasakhulayo ngokuphathelane lodlakela osoluqhamuka phakathi kwamalunga ebandla ezombusazwe. Kwezamabhizimusi, abamabhizimusi amancane bakhala ngendlela isisindo sedola leZimbabwe esiwa ngaso okwenza kube nzima ukufaka intengo ezitolo zabo. Iningi lithi kungalesi sizathu abagcina bebanjwa ngamandla ukufaka intengo zabo ngedola leMelika bebalekela ukuwa kwesisindo sedola leZimbabwe. Obuningi asikuzweni kubathabile Masuku ekobulawayo.
Ngokutshona kwelanga layizolo, ibhanga lesizwe belisithi idola leMelika belithengwa ngamakhulu amathathu amadola eZimbabwe, i-308 RTGS, ikanti ezitaladeni belithengwa ngamakhulu phose amahlanu, i-480 RTGS. Isilinganiso sokwehla kwesisindo semali yakuleli nxa uqathaniswa leyamanye amazwe, i-inflation ngalinyanga kaNkwenkwezi besisedlula isilinganiso sokuphethwe kabili, i-131.7% sisuka ku-96.4% ngenyanga kaMabasa. Umnumzana Thabisani Bebe olesitolo esithengisa ukudla uthi kulezinsuku kunzima ukufaka intengo ngedola leZimbabwe ngoba lilakho ukuwa phakathi kwesikhathi sebethengile becine besehluleka ukuyathenga ezinye impahla njalo.
Kunzima ukuba ngosomabhizinisi ngalesi sikhathi ngoba sokufanele ukuthi ucabangele phambili, ucabange ukuthi nxa ngingathenga lokhu ngikuthengise ngemali engaka ngizabe ngizathola inzuzo nayo ezangenza ngibuyele ukuthi ngithengise njalo, ukuthi ngithenge okunye ngibuyele ngithengise. Ngesikhathi lesi siyakhangela ukuthi ama-rates abe lokhu eqansa ngelanga, uyanelisa ukuthi kuqalise kuvuke idola liyi-400 siyatshona ilanga seliyi-410-420, okuyinto enzima kakhulu kithi osomabhizinisi ukuthi uyabuza faka njani intengo zakhona zibe ngamazimdola.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association, uthi impahla zingaba le ntengo ebekwa ngamarandi kumbe idola leMelika kuza kuba lula.
Vele izinto ziyadula kakhulu njalo ziqhubeka zikhwela intengo yazo nxa ngabe zithengiswa ngemali yaseZimbabwe. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi kukhangelwe ukuthi kuphangise ukusetshenziswa imali yakwamanye amazwe njengamarandi kumbe amadola ukuze abantu abathengi bavikeleke. Ngokuba izinto nxa zithengiswa ngamadola kumbe amarandi ziyahlala ndawonye isikhathi eside. Kuyabe sokusisho njalo ukuthi abantu babhadalwe leyo mali lapha basebenza khona, ungabe basebenza kuhulumende kumbe basebenza kuma private companies.
Umnumzana Thabiso Ndlovu, umhlali wakobulawayo, uthi amakampani afana loZupco akhuphula imbadalo esebenzisa isisindo semali esiphezu kwesisindo sikahulumende.
Kunzima, kunzima, impahla ziyakhwela, impilo isinzima, kunzima ukuthenga ama-groceries, imali yeholo ayikhweli, kukanti ama-services alokhu ekhwezwa. Ngakhangela nakuZupco onguye kahulumende, khathesi from mhlaka 1 bathi idola labo yi-R440 okuyinto ephezulu kulaleyi rate esetshenziswayo officially e-government. Ukutho ukuthi sebi-encourage le-black market ukuthi ikhweze ibe phezu kwayona leyo.
Umnumzana Ernest Mvundla, ingcwethi ecubungula ezomnotho, uthi kulokusilela kwemali yakwamanye amazwe elizweni okuyinto ekhuphula intengo yayo nxa umuntu eyidinga ngemali yakuleli.
Okomqotho esingakunanzelela yikuthi impahla eziningi ezithengiswayo emakhampanini bathenga labo nge-forex. I-forex leyi ibuye njalo isilele lapho usuyithola susiyathenga iba yimali ephezulu. Ukuqansa kwentengo vele kukhangelekile. Uhulumende engakhipha eyalapha imali usetshenziswe e-America, lokhu kuzaletha ukuhlaliseka kwentengo. Lama investors azakuba le-confidence ukuthi afake imali, i-dollarization yiyo engaphathisa ukuvusa umnotho welizwe, loba kubanjwe abe-black market.
Abenhlanganiso ebona ngelungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe bathi ngenyanga kaNkwenkwezi imali ebikhangelelwe ukugcina imuli yabantu abayizithupha ibisifike kumadola aphezulu kwenkulungwane ezilikhulu, i-$120,000. Ingcwethi kwezomnotho zithi uhulumende kumele afake indlela ezizathuthukisa ukulungiswa kwempahla elizweni, ama-value chains, okuzaphathisa ukwehlisa intengo zempahla. Okungenziwa nguhulumende yokuboleka osomabhizimusi imali ngesilinganiso semithelo esiphansi, e-interest rate, kanye lokunanzelela ukuba amakampani athola imali yangaphandle kwelizwe emkambo kahulumende, i-auction system, ukuba ayisebenzisa ngendlela efaneleyo ethuthukisa umnotho welizwe, hatshi umkambo omnyama. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi intengo yokudla lempahla eqakathekileyo isikhwelile okumangalisayo osekusenza bengenelisi ukunakekela imuli zabo. UThuso Khumalo usipha loludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Amafutha okupheka abethengwa ngamarandi angamachumi amathathu, 30 rands, i-2 liters, emnyakeni embalwa edluleyo aseqonge aya kumarandi alikhulu 100 randi kusiya phezulu. Izinkwa ngitsho lalezi ebezidlalela kumarandi alitshumi lambili, 12 rands, sezibanga kumarandi angamatshumi amabili, nearly 20 rands. Akusakhulunywa-ke ngetshukela njengoba i-2 kg iseduze lokweqa ngale kwamarandi angamatshumi amahlanu, nearly 50 rands. Inyama lavele isimvela kancane ezimbizeni njengoba inengi selidanela emathunjini enkukhu lenyaweni zazo njengoba kuyikho okulegazana osekusele kule ntengo ephansi. Isizalwane seZimbabwe nkosazana Victor Mathutu uthi sekusobala ukuthi umangoyo usebhazalala eziko emizini eminingi.
Kunzima kakhulu ukuphila esikhathini samanje ngenxa yokukhuphuka kwentengo yezinto eziningi lapha eMzantsi Afrika. izinto ezifana lenyama, izinto ezifana labo chukela, even ikakhulu lamafutha ezimota lawo, sokuphezulu kakhulu, sokunzima ukuphila ngoba izinto zakhona zikhuphuka njalo nje, zikhuphuka nsuku zonke njalo azikhuphuki kancane. Ikakhulu ukuthi njengezizalo zeZimbabwe sisuke eZimbabwe sithi sizodinga amadlela oluhlaza ngapha eSouth Africa, manje sisimi South Africa sisuka sisiba ngale ndlela esesiyiyona. Ngosiya thina sisebunzimeni.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe, uMnumzana Khulekani Dube, yena uthi sekukhala osebenzayo longasebenziyo.
Hayi, izinto sezidura okunzima kakhulu, njengamafutha nje, hayi amafutha abasakhulumeki. Lakho konke nje kuyigrosa okokudla noma yini, izinto sezikhuphuke kwenye indlela. Ipetroli yona sikhulumi, njenganamhlanje nje ngathi izokhuphuka futhi ukusa kwakusasa. Sekunzima kakhulu ukuphila. Uma usubheka amarenti, ubheka o-transport, futhi ukhuphuka amapetroli nama-taxi azangakhuphuka noma yinini.
Kodwa-ke ingcitshi kwezomnotho lezokulima, uMnumzana Christo van der Rede, oyisiphathamandla senhlanganiso yabalimi e-AgriSA, uthi kukhona kusazokhalwa njengoba lamhlanje ebusuku kukhangelelwe ukuthi intengo yamafutha ezimota iqonge iyafika lapho engazifike khona selokhu iSouth Africa yakhululekayo. Okwamanje iphethulo ibanga kumarandi angamachumi amabili lambili, close to 22 rands a litre. Intengo entsha ikhangelelwe ukuthi isondeze kumarandi angamachumi amabili lanhlanu, 25 rands a litre. UMnumzana Rede uthi kufuneka uhulumende athathe amanyathelo esiphangiphange.
I think what government should do, first and foremost, is to bring down the cost of petroleum.
Uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende ehlise intengo yamafutha ezimota, ehlise intengo yamagesi, njalo-ke ancedise abalimi abaxhase ngezinto zokusebenzisa.
With inputs such as fertilizer, chemicals and so forth.
Ingcitshi zithi ukukhwela kwentengo yempahla lokhu okunye kwakhona kubangelwa yikukhwela kwentengo yamafutha ezimota okubangelwe yimpi phakathi kwe-Ukraine leRussia. Ngokutsho kwenkampani ezibalo kwele South Africa, iStatistics South Africa, izinto eziningi zikhwele ngesilinganiso esiphose sifike kowisithupha ekhulwini, 5.9%. Iningi labeZimbabwe balahlekelwe imisebenzi ngenxa ye-COVID-19. Obese kusenza ukuthi abaningi baphile nzima lentengo yempahla ingakakhweli. Isilinganiso sabantu abangasebenziyo kwele South Africa sesidlalela kwabangamachumi amathathu lanhlanu ekhulwini, 35%, okungabantu abaphose bafike izigidi ezilitshumi lambili, close to 12 million. Lokhu bathi akulambisi bona bodwa kodwa lemuli zabo esekhaya. Mina Studio 7, Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa iSatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele, laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umthethwandaba ophezulu we-High Court lamhla unqume ukuba uMnumzana Jacob Mafume nguye ngempela umeya wedolobho leHarare, njalo wathi akufanelanga isiphathamandla sikahulumende uMnumzana July Moyo aphinde amsuse kulesi sikhundla. Unobhala jikelele wenhlanganiso edalela ephalamende lamazwe awezwekazi le-Africa, i-African Parliamentary Union, uMnumzana Idigado Bobuka, usekwethekeleleni ilizwe leZimbabwe kuzohlola amalungiselelo omhlangano we-African Parliamentary Union. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe ngo-6:30 ekuseni.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Milan.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.